Vamunanga govatambirwa nemufaro mukuru nevatsigiri veZANU PF vangaungana pachipatara pamwe nevana vechikoro vanga vachibva kuchikoro pavaenda kunoona vanhu vari kurwara nechirwere chekorera musha unogara veruzhinji muGlenview. Vachitaura pazvitoro zvetichagarika zviri musha weGlenview mushure mekushanyira chipatara cheGlenview Polyclinic uko kuri kurapwa vanhu vakati kuti vari kurwara nechirwere chekorera. Vamunangagwa vati hurumende yavo ichabatsira kanzuro yeHarare mukutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwepombi dzinotakura tsvina pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena kuitira kuti chirwere chekorera chipere muHarare uye chisarambe chichipararira kune dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare.
Toda utano, utano. Tina mea wedu ve Harare, kanzile Harare. Tichai sikira mama programs ya ichari elipita kuti Harare ichene. Na mosia kanzile ya kadero haina sibara kwana. Taka fana nesu central government. Saka chawa sikira. Imo wanga wa shinono kawo kukumbira. Saka kukumbira uye na mwasa kukumbira kwa sikira kuti vamhuri muno muHarare kuve nokudi kuve nokuchena.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti veruzhinji vagare vakashambidzika pose pavari kuti vasatapurira nechirwere ichi.
Asiwo imwi sevagari muno muHarare malocation kuro, aiwa, toda cleanliness. Cleanliness is next to godliness. Ndio zvinotaurwa izvozvo.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba avo vanga varipowo pashanywa navamunangagwa vati sekanzuro vari kuedza pose pavanogona napo kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. VaGomba vati pane zvibhorani zviviri zvatovharwa zviri muGlenview zvange zvave kukonzera kupararira kwechirwere chekorera.
Tiri kuchinja mapipes muvhu. Mapipe aya aora aye kudhara. Ndozvo zvimwe zvatiri kuita. Chimwe chatiri kuita ndechekuti tiri kupa vanhu maaqua tabs, tiri kupa vanhu mawater guards, tiri kupa vanhu masoaps, tiri kupa vanhu mvura. Kusingasviki mvura kwakakwirira kwekuya, tiri kuendesa matank kuti vanhu vedu vawane mvura. Ndomamwe interventions atiri kuita kuti zvinhu zvedu zvinge zvichititira zvakanaka vanhu vedu vararame.
Mugari wekuGlenview, amai Maslin Chibweya, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti kanzuro riri kugadzira pombi idzo dzanga dzave kusanganisa mvura yekunwa pamwe netsvina kana kuti masuweji.
Zvana nekuti kugadzirwa mukuona pakungoita sei parungogadzirwa suweji haichaerere. Tokutongotendawo nokugadzira kwakuita sei kwavari kuita. Kana korera zvaananiwo yakuita sei yakudzika mavo zvaanani. Ndozvatinongotenda hedu kuti hava kuita sei vari kutigadzirisirawo.
Mumwe mugari wemuGlenview makare vajoka dzviti vati zviuru nezviuru zvevanhu zvingadai zvakafa dai pasina kumhanyidzana kuri kuitwa nevemasangano akazvimirira vemabhizimusi, kanzuru pamwe nehurumende mukurwisana nechirwere ichi icho chapfunya chisero muHarare.
Tinotenda zvikuru neimprovement yakaitira nekugadzira kwavakaita nekuti da vanga vatinonokeika vanhu vakawanda vaipera. Saka totenda government neve local government, municipality na minister of municipality anoona nezve local government kuti vakaita chopu chopu kuti zvinhu zvivharwe kuti titone utano hwakanyaka. Saka totenda zvikuru nehurumende nezvakaita.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve vaparura homwe yavari kukumbira kuti izadzwe nemari neveruzhinji yakanangana nekurwisana nechirwere chekorera. VaNcuve vati hurumende iri kuda mari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ichashandiswa mukurwisa chirwere chekorera.
Izvozvi tiri kuda 64.1 million dollars. Tiri kuendera mberi tiri kuda about 35 million dollars, which we are requesting from the public kuruzhinji and then also from the partners kunze kwenyika.
Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vanoti pane vanhu makumi matatu nevaviri vafa nechirwere chekorera kusvika pari nhasi uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira. Chirwere chekorera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.